Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu gunyana 13, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weSunningdale Mozare Maureen Kademaunga vebato guru rinopikisa reCCC vange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kuponda mutsigiri weZANU-PF varegererwa sezvo pasina umbowo. Vezanu PF voramba kuti matare ari kutarisa kuti wabuda mbamani. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomanikidzwa kusatorisa mhiko pamwe makurukota maviri avainge vambodoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weSunningdale mudare reparamende achangobva mukutoreswa mhiko ari webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Maureen Kademaunga vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kuponda mutsigiri weZANU-PF vasunungurwa nhasi sezvo muchuchisi mukuru wehurumende ati hapana umbowo wakakwana wekuvachuchisa. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Gweta ramuzvare Kademaunga vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti muchuchusi mukuru wenyika vaAhmed Ibrahim vati hapana umbo hwekuvaroverera nemhosva nekudaro havana kana kutombomiswa pamberi pedare raMajor Street.
Vamuchuchusi gweta guru rinomirira hurumende ratarisa mapepa rikaona kuti haiwa hapana kana kanyaya zvako kana kakakanganiswa naonarevo Mademaunga Kademaunga naizvozvo vabva vati ivo ngavaende kumba. Havana umboko kunova nangisa pamhosva.
Vachitaurawo mushure mokuburitswa muusungwa Muzvare Kademaunga vati mutemo wenyika unotarisa kuti wabuda mumba mani.
Nyamushasho ndabuda ndine shuviro yekuti mapurisa aiabata nyaya iyi nehunyanzvi inoita kuti vakwanise kubudisa pachena vapari vemhosva. Tini ndinoziva kuti vanhu vandakanga ndichifamba navo tichiokera kuwana sapoti kubva kuvanhu muSunningdale vanhu vakanga vari vanhu venyararo vanhu vasina kuti vambodisana nevanhu
vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanosungwa nyaya dzisati dzaferefetwa. Muzvare Kademaunga vakasungwa pamwe chete nakanzura weward 10 vari nhengo yeCCC vaclaid mashozhera uye vadhaudhu jesup. Asi nyaya yamashozhera iri kuenderera mberi sezvo vachuchusi vachiti pane vafakazi vakavaona vachipara mhosva vajesup vakasungwa nemusi wechishanu vakatomiswa pamberi pedare uye dare rinotarisirwa kupa mutongo waro mangwana pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vachitaurawo nezvenyaya iyi mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia avo vange vari mudare nhasi vachinzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti vanoshushikanawo zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya idzo dzinongoshungurudzana kusada kuti zvabuda musarudzo inyaya zvinongoratidza kuti zvacho hadzina kumira zvakanaka.
Mutauri weCCC vapromise mukwananzi avo vanoti vari muhupoteri sezvo vachityira kupambwa asi vachitsvagwa nemapurisa vanoti vanoshushikana zvikuru nekusungwa kwenhengo dzebato ravo dzakaita samuzvare Kademaunga vachiti zviri pachena kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinoramba tichitaura kuti aiwa nhengo dzemusangano wedu weCCC inotungirwa kutungamirwa nababa Nelson Chamisa hadzifaniri kushungurudzwa. Ndava zvatiri kuita, tiri kuita zvinhu zviri pamutemo, zviri mubumbiro renyika kuti muno muZimbabwe munofanira kuita mapato akawanda achikwikwidzana. Yanenge yahwina inenge yahwina. Saka hatidi kuti vanhu varambe vachishungurudzwa zviri kuitika izvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufumandevere vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwa Muzvare Kadimaunga pamwe nekusungwa kwakamboitwa mumiri weHarare West mudare paramende Muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo Muzvare Cecilia Chimbiri na Netsai Marowa vakazowanikwa vasina mhosva kunoita kuti madzimai asadi kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti vanhu vechikadzi vemuZimbabwe vasafarira kuzoda kupinda mune zvematongerwo enyika, nyanyanya matongerwo enyika aizvinopikira.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti mapurisa anobvumiswa kuita basa ravo uye kana pasina nyaya munhu anongoburiswa sezvaitwa Muzvare Kadimaunga.
Kana pane nhau yemutemo ngatingoremekedzai mapurisa nenhengo zvese zvemutemo zviite basa razvo. Kana iri persecution asungwa akakorekedzwa sei? Ndo mubvunzo wangu.
Imwe nhengo yebato reTripleC Job Scholar mangwana vanenge vasvitsa mwedzi 15 vari muusungwa sezvo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nekusungwa-sungwa kwevanopikisa hurumende yemuZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti ari kushushikanawo nekusasungwa kwevanhu vakapamba nekuita kafira mberi nhengo dzeTripleC. Nhengo idzi kusanganisira kanzura weward 26 kuGlenora vaombera ishe nhende dzakapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori dzikasiyiwa dzakangwa musango kumapinga mudunhu remashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo Muzvare Virginia Mabhiza vanoti zvekushora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vaimbenge vadoma makurukota akawandisa asina kusarudzwa nevanhu pane vanosungirwa nebumbiro remitemo hazvina nematuro ose sezvo vainge vadomwa ava vasina kutoreswa mhiko. VaMnangagwa kunyangwe vaifanira kutoresa mhiko makurukota manomwe chete vasina kusarudzwa nevanhu vakadoma makurukota mapfumbamwe. Vakazoregedza kutoresa mhiko amai nokutula Matsikinyere vainge vaitwa gurukota rezvedunhu reManicaland navaJohn Paradza avo vainge vaitwa mutevedzeri wegurukota rezvemamiriro ekunze. Basa ramai Matsikirinye rakazotorwa negweta vaMishek Mugadza avo vakakunda musarudzo dzeparamende kumutare South. Vaparadza vari kumirira ZANU PF musarudzo dzekuGutu West idzo dzisina kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu pamwe pakaitwa sarudzo dzemunyika sezvo imwe nhengo yaikwikwidza mudunhu iri vaChristopher Mutono vakafa mutsaona yemotokari zvakapa kuti Zek imbomisa sarudzo idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi nekudomwa kwemakurukota akawandisa kwange kwaitwa navaMnangagwa, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Ya, izvi zvinhu zvisingatarisirwi especially kana ichibva kuhurumende inenge ichibvi nevanhu maprofessionals and vanhu vanenge vachipembedzawo vachiti matechnocrats anenge akasaraunda president. And izvi zvinotadza zvikare kuti iro bumbiro romutemo nangwaro riri pajekerere richiverengwa nemunhu chero zvake. Zvinotaudza kuti iwo president igwaro ravafanyanyotamba naro vachiverenga. And semunhu angari former minister of justice zvinhu zvisingazvitarisirwa kuti zvingave zvichiitika muhurumende yavo.
Asi kahurumende iri kuti chakakosha inyaya yekuti vanhu vanodiwa pabumbiro remutemo kuti vange vachitoreswa mhiko ndo vakatoreswa mhiko. Zvimwe zvaakungotaurwa nevanhu izvi hazvina nematuro ose.
Izvi zvinhu zvinova zvichitarisirwa kuhurumende yakaita seyavaMnangagwa isingakoshesi yatingati accountability, nekuti zvinhu zvakadai so izvi zvinhu zvinoenda to the core of how hurumende should be run. Because kana dziri nyaya dzemaappointment zvinhu zviri mubumbiro romutemo and bumbiro remutemo tichitaura hedu in simple terms ndo bhaibheri rehurumende. Saka kana pachizoonekwa pachizoitwa mumatano ekuti vanoappointa maministers kana kuti makurukota emurumende asingabvumidzwi nebumburo remutemo zvinotaudza kuti pane kakuposa ipapo nanguva hazvo vachizogadzirisa zvinhu zvisingafanira kuzvitarisirwa zvichiitika especially kana tichiti vanhu vari kurana hurumende.
Totarisawo iyo nyaya yekuti vanhu vanosarudzwa nemutungamiri wenyika vakambotanga vari vashanu ko zvino vave vanomwe. Semaonerenyu panenge pachifanira kuti pasarudzwa vanhu vakaita sei chaizvo?
Vamunangagwa vanga vari mumunhu vaiapoenda vanhu vane experience mukurana maministries yayo kana kuti vanhu vanokwanisa kuonekwa vachiendesa nyika mberi in terms of going kunokombita paglobal stage.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Vamwe vagari vemumutare nhasi vaudza kanzuri yavo ichangosarudzwa kuti vane zvinhu zvakawanda zvavari kuda kuti zvigadziriswe. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nekanzuru nevagari patown hall mamutare. Sydney Saizi anotipa nyaya inotevera.
Zvabuda pamusangano wanhasi zvinoratidza kuti vanhu vanoda kuti pagadzirwe migwagwa, mvura yakachena nekutakurwa kwemarara. Asi kuti zvinhu izvi zvigadziriswe, patenderanwa kuti panoda kuti mitero iwedzerwe nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% sezvichiitwa pashoma nepashoma. Mumwe wevagari ava amai Patience Arufesi vati dambudziko riri kusangana nevagari veku Old Township section nderekuti hakuchina chiremera.
Zvedzimba dzidziri kugara munhu uri murumu iri uko ndirogona kumuona ari mumba mwake dzatsemuka asi mari dzekubhadhara kumarendi hadzina madho.
Mumwe mugari amai Chena yemuyambu vatiwo nyaya yekushaya mvura yakachena ndiyo iri kuvashungurudza.
Mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya. Hatizoruzii here chatambobata muruoko plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhirus acho anonge ari kuuya. Zviri kuti tobatei handizivi kuti pangaitwa improvement yakaita sei ipapa. Mapaipi ati kure uye ari matsva mvura irege kuwestika ndo chikumbiro chi.
Nyaya yemigwagwa isina kumira zvakanaka yasimudzwa naamai Vimba Isoko.
Mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya. Hatizoruzii here chatambobata muruoko plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhirus acho anonge ari kuuya. Zviri kuti tobatei handizivi kuti pangaitwa improvement yakaita sei ipapa.
Mumwe mugari wemuchikanga muzvare Lucy Moyo vatiwo dambudziko repombi dzemasiweji dzinovhinza rafashaisa mufaro.
Patiri kuona masiweji special pachikanga primary school panotofamba futi nemota dzevanhu vacho vekanzo wari padhuze futi nekanzo.
Vakasanobata chigaro chemutevedziri wemubati wehomwe yeguta remutare amai Tsitsi Useya vati donzvo remusangano wanhasi ranga riri rekuti vagari vape muono wavo uye pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvitange kuitwa nekanzuro yavo.
Ndosaka tichizoita consultation kuti ndapi ari critical kwamuri. Hamuri kuona kuti ngatitange ichi so that kana takufinalize budget za 2024 we make those projects a priority because kana tikabvunzana muno everything needs to be done but how do we finance everything? It's not possible even at home mari yatova natonyatsoizva kuti mwedzi uno ndogona kupa mwedzi ndoana mari yakati but mari iyoyo ukada kuita everything using that money it won't be adequate. Saka tinei tichizoprioritiza maprojects aya according to consultations dzatiri kuita nhasi idzodzidzi according to the forms which are.
Mukuru anoona nezvemigwagwa muguta remutare injiniya Daniel Nyirenda vati migwagwa yemuguta inoda kugadziriswa asi mari yacho hapana.
Tingangoti hedu tine marodzi but hatisisina marodzi ba. Lifespan yawo paakagadzirwa apfuura. ari kutoda kunatsa kugadzirwa kuti kuita kutoita tinoti ma either ma rehabilitation kana new construction kana roads edu.
Meya mutsva weguta amai Sofia Rudogwasira havana kupinda musangano sezvo vari kuita misangano yezvidzidzo zvekutanga basa pasi pebazi rezvematunhu. Asi kanzuri inoti ine hurongwa hwekuita misangano yakadai munharaunda dzinogara veruzhinji nekumayadhi kusvikira musi wa30 kubvumbi vozobuda nesungawirirano. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.
Vedare re muzinda we White House yemu America unoti nyaya yakasimudzwa mudare reCongress nava Kevin McCarthy vebato rinopikisa rema Republicans yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato rema Democrats vaferefetwe aina kunyatso simba. VaMcCarthy vakazivisa nezuro kuti vakange vatanga urongwa hwekuferefeta vaBiden kuti havana kuwana chouviri here kubva kumabasa anonzi akaitwa nemwana wavo Hunter Biden apo anonzi aidyidzana nedzimwe nyika achiita zveuori mumabhizimisi ake. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika Advocate Kennedy Masie vanotiwo nyika dzemuAfrica neZimbabwe dzinofanira kudzidza nezviri kuitika muAmerica umo mune utongo hwejekerere usina kuti munhu ari kubva abuda mbamani uye anenge achifungidzirwa kuti aita zveuori anoferefetwa.
Ari kuitika kuna Biden zvinhu zvatakaona zvekare zvichiitika kumasure navaTrump. Impeachment tingati process inoitwa neCongress yokuti vaunze vaBiden pamberi peCongress vachipomerwa mhosva dzaanga achipomerwa. Kati kuti vazonzi vazobva pachigaro zvinhu zvinozotora mamumatanho but iyi inongove process yekutanga yekuda kuti Congress ikapasa vanenge vachibvumirana kuti aiwa vaBiden vanokwanisa kuimpichwa sapresident but hazvirevi kuti vanofanira kukupa pachinzvimbo kana vaimpichwa kudaro.
Munoona zvichibudirira here tichiona kuti iwo muzinda weWhite House vari kuti hapana nyaya?
Izvo kugona kuva zvichikwanisa kubudirira nokuti tiri kutiona kuti muCongress macho maRepublicans vane majority. Kana vane majority pashora toti ndivo vakawanda muCongress. So kana pakaiswa yatingati pachirungu motion kana kuti iyo inayo pamberi peCongress zvinhu zvatokwanisa kuona zvichienda mberi ende vachizoimpichwa.
Asi tiri kuona vamwe vemaRepublicans vari kuti haisi nguva yekuti paitwe zvakadai pari zvino nekuti pane dzimwe nyaya dzimwe dzakamirira kuti dziwanikwe dzichiwanikwa dzichibudirira mumba iyi.
Hongu, iko zvino tichitasa zviri kuitika muAmerica pane nyaya yeikonomi tinoziva kuti ikonomi haina kumira zvakanaka muno muAmerica ende zvinhu zviri kufanira kusvikadziswa neCongress yakabatana. Iyezve tinoona zvekare kuti America iri kusangana navo zvekare ichibatsira hondo dzakaita sedzeUkraine ende zvinhu zvinoda kuti paitewo kuti Congress iri yakabatana ende tichasowo zvekare kuti munguva pfupi pfupi next year vava kuti tichave tine maelections anenge achionekwa achiitwa muno muAmerica ende panguva yakadai setinoziva kuti maemotions anomboita achimhanya. Saka inguva yekuti pari zvino inguva yekuti America inofanira kuva yakabatana kuti zvinhu zvakadai sezvo zvione zvichipedziswa naBiden vari muofisi.
Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingadzidzei pane zvatiri kuona zvichiitika muno muAmerica?
Izvi zvinotaridza kuti demokrasi inoshanda muno muAmerica. Hazvina basa kuti uri mutungamiri ari kuita basa rakanaka but pakaonekwa pachinzi kuda pane pakaposhwa sezvo kupomerwa Biden kuti vanogona kuve vakanyepa paimwe nhauro yemwana wavo ainzi akaita mabusiness transactions nevamwe vanhu tinokwanisa kuuya under maInstitutions akaita seCongress yaya.
Advocate Kennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Mu Zvare pindile gosha vanoshanda vari pasi pesangano Restartup Greenhouse Academy vanoti vane chinangwa chekushandura upenyu hwevechidiki nemadzimai ari kumaruva nekuvadzidzisa kuita mabhizimisi pamwe nekuvabatsira kutengesa zvavanogadzira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka Ncube weStudio 7.
Sesangano Restartup Greenhouse Academy tinobatsira vanhu vechidiki nemadzimai kunyanya vari kumamisha. Tinovabatsira nekuvadzidzisa matangiro avangaita mabhizinesi avo nekuti vangaita zvipi nekuita sei kuti mabhizinesi iwayo akure nekuendera mberi nezvavanenge vachiita zvacho zviendere mberi nekura nekusvika pakuzikanwa nevanhu vese muno muZimbabwe. Pamwe chete nevari kunze. Saka inonzi Incubation Hub and Accelerator Program.
Tiri kuona paine dambudziko revana vanosiya chikoro vachiri vadiki nevamwe vanoti vachingopedza chikoro vachienda kuSouth Africa. Munoona sekunge dambudziko iri ringabatsirika here neproject yamuri kuita?
Pavana vanokurumidza kusiya chikoro vamwe vachinotsvaga mabasa kuSouth Africa, tinoona sekuti programu yatinayo isusu inonzi career mapping and career development inogona kuvabatsira sekuti inotarisa kana kuti kushandidzana nevana vari kuita grade 7 maform 4 nema 3rd year ari kuuniversity. Tinenge tichivabatsira necareer coaching kuvabatsira nekuvadzidzisa nekukurudzira kuti pane mabasa akawanda avangaita nekudzidzira. Saka tichikurudzira kuti vasa rase tariro nekufunga kuti hakuna mabasa vachitarisa mabasa avajaira kuti avanoziva ari muno muZimbabwe, asi pane zvakawanda zvavangadzidzira nekuita chero kunyika dziri kunze.
Panguva yapfuura taona vanhu vakawanda vachitiza kumamisha vachiti hapana mikana yekuzvisimudzira. Uri kuona remangwana remabhizimusi ekumamisha rakamira sei?
Kumamisha tinoona sokuti pane mikana yakawanda yekuita mabhizimusi nekuti tinoona vanhu vazhinji vari kutauni. Zvinhu zvavanotengesa pamwe zvinorimwa kana kuti zvinopfuyiwa zvinhu zvinobva kumamisha, sekuti mutauni hapasisina nzvimbo dzakawanda nadzakakurisa dzekuti vanhu vangarima sezvinoita vanhu vari kumamisha. Saka kumamisha kune mukana yakawanda chaizvo sevanhu vanenge vachida kuita zveagriculture, zvelivestock, kuchengeta zvipfuyo. Saka kumamisha mukana yemabhizinesi iriko, saka tinenge tichitarisira kuti isusu maprograma tinoita anokurudzira inonzi Rural Empowerment and Development ndo ichaita kuti mikana iyoyo iri kumamisha ibudikire vanhu vagoishandisa nemazvo.
Avo vanga vari muzvare pindile gosha vachitaura naTaboka Ncube weStudio 7 vanga vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe bazi reUnited Nations re Food and Agricultural Organization kana kuti FAO raparura chirongwa chehomwe yemari inosvika mamiriyoni 10 chekubatsira vanhu vekuSudan vatarisana nedambudziko guru rekushaya zvekudya nekuda kwehondo iri munyika iyi. Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira varimi kuti nyika iwane zvekudya zvakakwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi muLibya zvaenderera mberi nhasi nekutsvaga zviuru nezviuru zvevanhu zvisati zvazivikanwa kuti zviripi mumisha iri mumaguta akawanda eLibya anosanganisira Redema. Vakuru vakuru vari kuti uwandu hwevafa kusvika pari zvino wadarika zviuru zvishanu, vamwe vachiti unokwanisa kusvika pazviuru zvitanhatu. Muchikamu chedu cha tino tarisa zviriku itwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe Thomson Chauke anova muimbi achitungamira chikwata cheLimpopo Groove. Chauke uyu anogara kuBritain akaparura chirongwa chekuunganidza zvekushandisa nekubikwa kwemimhanzi zvakaita semagitare nezvimwe zvaari kupa kune vamwe vanenge vachizvida kuchiredzi kwaakakurira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hurongwa uhu hwatinawo ndehwekutiwo zvinobva mukukura kwandakaita ini nechido chandaiva nacho chekuridza mimhanzi. Ndakakurira munharaunda yekuti kwanga kusina kana kukiedza kuti unoridza, but ndainzwa kuvaviwa mukati mangu inini, but ndainzwa kuti izvi ndozvigona izvi, but kwokunozviitira kwakusina, kwokunozvidzidzira panga pasina, zvaishayikwa. Zvandinofunga ndezvekuti nekuda kwokushayikwa kwezvinhu kunogona kunge kuine talent kune vanhu vane zvipo, asi havakwanisi kunge vachiita zvavanokwanisa kuita nekuda kwokuti hakuna kwokuzviwana. Ndo pakazobva pfungwa yekuti dai ndikakwanisa kuwanawo nzvimbo nemashamwari angu andaanawo iye zvinezvi kuno kuengland kwandogara anondipa zvinhu, kune zvinhu zvakawanda stereki ndakatotaura nemadzisawira angu.
Saka muri kuita basa iri muri mega here rekuunganidza zvekushandisa mukuridza mumhanziri kana kuti mune vamwe vamuri kushanda navo?
Ndine madzisawira angu muno muengland vandoridza navo, vagari vemuno muengland vandakaita kuti vajoine band randinoridza naro rinonzi Limpopo Groove. Ndava nechikwata kudaro ndakasanganawo nevamwe vaifarira zvataiita, ndokuzoona kuti pane vanhu vane zvinhu vanga vachitoda kutozvirasa. Ndobva ndati chii, aiwa ndipeiwo inini, ndoda kuzviendesa kumusha. Saka madzisawira angu andoridza nawo nevamwewo vane chido vandakangotaurirawo nyaya yangu ndovari kundibatsira kuti zvinhu zviitike. Ndava ndine chishuvo chekuti dai vamwe vedu vekuZimbabwe vanokwanisa kutibatsira vapindirawo kuti tikwanise kuita zvinhu zvibudirire.
Saka iyo zvamuri kuunganidza izvi ndiani vanozobatsirwa nazvo?
Vanozokwanisa kubatsirika paurongwa hwandinawo ndezvekuti mumwe nemumwe anokwanisa ane chipo toda kugadzira nzvimbo 1 inenge iripo ine mari yesau rooms kana matatu kana mana kana mashanu zvichienderana nekuti takwanisa kuendesa zvinhu zvakawanda zvakadii, because zvinhu zvacho zvawanda zvinezvi zvandinazvo. Handina hangu mukana wokuzviendesa at the moment, ndakatoti ndichedzerewo vanhu vese munyika mukuti batsirewo chihurongwa hwatinahwo. Saka vanobatsirika ndevaya vanokwanisa kuridza, vanokwanisa kuimba, vasina mainstruments, vana vadiki kunyanya, because toda kubhilda ramangwana ravo. Saka ndichabatsira munhu wese.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo muurongwa hwamuri kuita ihwo hwokuunganidza zvekushandisa mukuridza kana kuunganidza mainstruments?
Dambudziko guru ratinaro muurongwa uhu ndere mari yekutumira zvinhu kuZimbabwe. Ndo dambudziko chete, asi zvinhu zviripo zvakawanda. Kana paine vanokwanisa kutibatsirawo kuti zviitike, huyai tiite mushandira pamwe chete tione kuti tingabatsira here. Kunyika kwedu mhanzi inofarirwa zvikuru, ende zvikabudirira zvinhu izvi tinogona kutowana vanoimba, vanoridza, vagokwanisa kubudirirawo semabudiriro ari kuita mumwe nemumwe watinoziva isusu. Saka tine vanhu vakawanda vakabuda kubva muchiredzi vakafanana na Progress Chipfumo nemasvingo Province yana baba Harare. Saka mukada kutarisa munoona kuti kune chipo zvikuru, saka tinoda kuti tibatsire zvikuru.
Vangada kukubatai vachibatsirawo kana kutaura nemi vanokubatai papi?
Tinokumbirisa kuti vatibate paFacebook, paInstagram, zita rangu ndinoitwa Thomson Chauke. Namba dzangu inini +44 74 111 5100. Ndinodzokorodza futi nhamba idzi +44 74 111 5100.
Thomson Chauke anova muimbi achitungamira chikwata cheLimpopo Groove anga ari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum tiri kutaura nezve kurudziro yehurumende yeSouth Africa nebato riri kutonga munyika iyi reANC zvikuru boka reANC Youth League yekuti zvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa zviri pamutemo zvidzingwe nechimbi chimbi. Kana mchita upinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko Studio 7 shansai WhatsApp number zedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwe dia pera regaiti mbotari samsure na uzwa kare momiri we sunning deo mujware Maureen Kadimaunga vange vambo sungwa vachipomirwa mosha yekuda kuponda mtsigiri we Zanu PF varegererwa sezo pasina umbo wom. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vomanikidzwa kusatoresa mhiko mamwe makurukota maviri avainge vambodoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesithathu mhlaka 18 kumpandula 2023. Ikama ngontunga milinko mo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi avukho ubufakazi obutholakala kukante Maunga kulokho asolwa kikho.
Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga leTRIPC uNkosazana Maureen Kadimaunga ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi becite icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU PF.
Silebizo ukuthiwa nguStanford Dala Pole 12 votes. Sizokuba lebizo ukuthiwa nguMphathiswa Ncube Pole 19 votes.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU PF ongukansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council. Abakhokheli bezomvikela bathi kula masotsha lamapolisa asisebenzisa izidakamizwa lotshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo eleTRIPC uNkosazana Maureen Kadimaunga ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi becite icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU PF ayencintisana lalo kukhetho olusanda kwedlula. UMavis Gama usipha lolu daba.
Igqwetha likaNkosazana Kadimaunga umnumzana Harrison Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers.
Besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi avukho ubufakazi obutholakala kukante Maunga kulokho asolwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokukhululwa kwakhe uKadimaunga olilunga leCitizens Coalition for Change uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga eTRIPC amabili uKansela Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment when our system has been exposed to its inefficiencies that such charges.
Ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini kungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapoliseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale, lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapholisa athi bazama ukutshisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla le-CCC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Promise Mkhwananzi, uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu, hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthokoza kakhulu lokho okwenzakaleyo, kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
UMnumzana Mlungisi Moyo, olilunga leZANU-PF Central Committee, uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe, ngakho-ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty engafuni i-violence, and imeseji leyi umongameli imeseji akade ikhuluma nolanguba uwapha marali.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe, zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. UNkosazana Patience Sibanda, okunhlanganiso yecubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute, uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu labo abangabe bengena kwezombusazwe, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba uKhansila Mashojela uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJusap usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela. Inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
UMnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF onguKhansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council esabelweni seMathebeleland South. Ukhetho lolu lwenziwe kulandelwa iziqondiso zemithetho yamadolobho lezabelo. UAlbert Ncube uyalandisa.
Impumela yokhetho lolo luqhutshwe namhla yedulwe ngumnumzana Thulani Moyo obemele usikomiti wesigaba seGwanda.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dala pole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube pole 19 votes. Accordingly, uMphathiswa Ncube nguye oba ngucouncil chairperson weGwanda Rural District Council.
UNcube uthi bazasebenza ndawone bengamakhansila ukuze bathuthukise impilo yabahlali bemaphandleni.
Siyasilela kwezinye izinto engiyabe ngizibona ukuthi khona, isikakhulu ku-development, yikho lapha engikhangelele kakhulu. Ma sithuthukisa izindawo zethu, imigwaqo, indawo yamagetsi, i-network, sisasalele nje emuva. So ngincedisana le-admin leGwanda nje yonke, ngibona ngathi into le izasihambela kahle.
Ixoxa njalo lo mnumzana Stanford Nkala, ukhansela ka-Ward 1 eGwanda North obengincithisana loNcube.
Izikhathi eziningi nxa kusenziwa ukhetho lwama-chairpersons, ibandla eliyabe lile nani labantu abaningi yile lithola ubu-chairperson. Akwandanga ukuthi bakhangele i-capacity yomuntu lomuntu. Okunye soko kwasiphambanisa futhi ukuthi bekule kota system yabomama, i-women's kota, ibandla lethu lehlulekile ukuthi lihambise amabizo alabo bantu okusho ukuthi abeZANU-PF bangene beyanopost bongisebenza.
UKhansila kaWard 10 uMnumzana Malile Nkosi Moyo ukhethwe ukuba ngumsekeli kaNcube. Osakhula uKhansila Linda Moyo oleminyaka ekuzalwa engamashumi amabili lambili 22 okhethwe phansi kwe-women's quota uthi kuyabajabulisa njengabatsha uthi labo sebephethe intambo zombuso.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi omama abenelisi ukuthola izikhundla ku-politics ngenxa yokuthi abaningi babe bele ama-resources kakhulu kulathi. So ithuba leli lithuba elihle kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu ukuthi lathi njengabomama lisifakile.
IGwanda Rural District Council ilamakhansili angamathumi amathathu lane 31 njalo abangamathumi amabili lane 24 ngabavotelwayo kodwa abayisikhombisa bangene nge-women's quota. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda North umnumzana Desire Nkala webandla le-CCC labanye abathathu akade besethezwa umlando wokudabula amagwaliba kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho mhlazinhlanu kunangedluleyo batholakale bengelacala namuhla. Umantshi uCharity Maphosa esethula isinqumo sakhe uthe akula bufakazi obukhomba ukuthi abane laba badala leli cala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lanxa amapolisa elomlando wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokugxile impande eZimbabwe, amanye alawa amapolisa kanye lamasotsha abikwa esesebenzisa lezi zidakamizwa ngobunengi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagqitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahle eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapolisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu wemanyame eBase Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempilakahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is believe the brothers and sisters who are abusing the substance. When you become tired of them, they abuse the things and they end up in there.
Okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labodadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lathi singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje iChikurubi ithwele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le-150. Asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena othe udlakela solubhashile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
They will be violent to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaca kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempilakahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigxilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses phose estradini esilezindlu ezingu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose 2 abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo, ahlanganisa omba nje o-Christmas, ama tax la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo iorange crash naleyana beyihlanganise labo Serevita.
Obemele amapolisa uSuperintendent Edmore Runganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela njengu imbanje iCrystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela.
Now we go into the central region to service the abuse. So many issues, this energy, pressure, and prostate, and the weight-related pressure.
Lokhu kubangelwa izinto zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa, kanye lokuzikholisisa ecansini, kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcishi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa, nango njalo uncube.
Kulesidinga ukuthi sibe lama rehab centers abakhona khonapha eVictoria Falls ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo nxa abakuchoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakhosta from $450 to $800. Ilokho so sesingakhangela futhi abantu banaba abasebenzisa ama-drugs kuhlanganisa lalabo bavela emizini ephuwa.
Amapholisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Isigodlo sikaMongameli Joe Biden weMelika sithi yikudlala nje ipolitiki inyathelo eselithethwe ngumlawuli wedale lePhalamende eleHouse of Representatives elokuvulela uBiden uphenyo i-impeachment ngesiNgisi phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter awetheswa ngabebandla eliphikisayo elamaRepublicans. Umlawuli weHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy wazise izolo ukuthi leli dale lona elilawulwa ngamaRepublicans lizaphenya kabanzi ukuba uBiden waphatheka kumisebenzi yenkohlakalo waphatheka yini kumisebenzi yenkohlakalo lokuthi waqamba amanga na ngokwala ukuthi waphatheka kumihlangano yamabhizimusi endodana yakhe. Kodwa isikhulumeli seWhite House umnumzana Ian Sams eloba enkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter uthe amaRepublicans adlala ipolitiki ngokuvulela uBiden amacala angekhoyo ngoba so kulesikhathi iPhalamende yacubungula lolu daba kodwa yathola uBiden emsulwa. Oke waba ngumongameli weMelika phambilini kukaBiden umnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala iPhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe elamaRepublicans. Ukuhlaziya udaba lukaBiden isixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Esifisa ukuthi sikubone noma ngathi uZulu wonke afisa ukuthi akubone ukuthi akube lobufakazi obusegcekeni obutshengisela sobala ukuthi umnumzana laphana uJoe Biden waba mhlambe lokhu waba lokuchaya indiva izinto ezimbi ezebusiness lomntana ke esenzakala noma ngathi iprotection ayenzayo ekuthenini ukuthi umntana ke angabi prosecuted izinto ezimbi ayezenza kubusiness nxa bengaletha lobo bufakazi kuyabe ukuthi kuqondile ukuthi baqhubeke phambili nge-impeachment. Ngoba nxa ukuthi umuntu nxa engena e-ofisini lokuyakhokhela abantu babunkomo kufanele ukuthi ayikhokhela elandela isimiso esikhona ku-constitution kodwa engagcini esebenzisa izimiso zokuthi ama-personalities akanjani. Ngoba kwakuqakathekile ukuthi atshengisele ubukhokheli bakhe ubuholi bakhe obuqotho nxa ukuthi umntana ke esenza izinto ezingekho endleleni eziqondileyo wayefanele ukuthi kube nguye oqala otshengisela ukuthi yena inkohlakalo akasebenzisani layo.
UTrump laye sabona evulelwa amacala lida lele parliamente likhokhelwa ngama Democrats. Osokusenziwa ngama Republicans lokhu singathi ikuphindisela yini njengokusho kwabanye kumbe kulecala elikhona.
Impica badala lekhona babunkomo njengoba sazi ukuthi kwezopolitiki kuba kukhona okuningi okuthize okwenzakalayo kodwa esingakuboni ngelihlo lenyama kodwa esikubona ngelihlo lengqondo. Lokhu esikubona indlela ama-Republicans ahlongoza ngayo impeachment leyi kubonisa sengathi kukhona okungazanga kwabajabulisa ngesikhathi impeachment eyenziwayo laphana kumnumzana uDonald Trump. Ngoba nxa sithi siyakhangela yibo kakhulu abayiphushayo kathesi impeachment lay ngoba ama Democrats balutshwana abatshengisela ukuthi bahambisana le impeachment lay kungenzakala ukuthi kungabe kuwukuthi lapha sekuyikukweyisa lokho okwenzakalayo lo owayebaphethe ngaleso sikhathi umnumzana uDonald Trump ongumuntu osabekwela amacala lakathesi kungabe kuwukuthi izindlela ezinye asebezama ukuthi nabo babuyisele okubuhlungu lobo abakuzwayo ngaleso sikhathi ngoba asingakhohlwa ukuthi uDonald Trump njengoba kathesi ehlongozela ukuthi abuyele njalo abe ngumongameli baningi abamlandelayo ingakho baningi lokho bamvotela ukuthi abuyele kulesana esikhundla yiko okwenza ukuthi baqhubeke bephusha iagenda yakhe eka Donald Trump ukuthi babuyisele induku labezavela khona.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu futhi ulandela ezombusazwe zeMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thamsanqa Mpofu okunkampani yabatsha abonga asebekhulile kwelebhilitane eYorkshire and Humber Health Alliance West. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abantu benza kanje. Now we send i-link and abantu ba-apply through that link. Then we pick the name from abantu na wabese send them applications. Then from there we invite them for our interviews. Then we go through process yonke. Masa sifone, ukuthi umuntu wakhona uyakwalifaya ukuthi eze abuyezosebenza lapha. Kodwa khona lapho futhi kunesesokunanzelela ukuthi abantu bazithi abalala iqiniso. Siyavumelana, umtshele imithetho efunekayo lapha, umtshele ama-requirements afunekayo ngapha. Avume nesekhaya atholakho konke ukuthi mase besika ngapho uthole ukuthi abalakho. Ngoba kwezinto ezinje, kube le certificate of nursing leyo, kube le certificate of attachment sokuthi uwa involved kucare, uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba ukwenzile kule nto ezinikeza involved like hosting, uyakwazi ukuhosta what. Kuso siba license driving license lapho sine problem kakhulu khona lapho kuma driving license khona la ngoba lo msebenzi wethu ngapha ufuna umuntu otshayelayo yokuthola abantu abaningi bekhala mase befika lapha abadrive and ngolo msebenzi wethu ufuna umuntu ohamba ngenyawo. So abantu bagcina benikeza abantu abanama license umsebenzi uthola ukuthi abahamba ngezinyawo abasathola ama shift yikubo wabona sibekhala esikhathini ezinye ukuthi ha mina nginama shift mina kunje abalikhuluma iqiniso. Ngoba uma esuka ngale khaya uyabe thola i-license. Uma esefika lapha, akwazi khona lokudrive. Yabona. Then thina sesenza kanjani? So mina ngivuke mina ekuseni ngiyethola drive umuntu ngale emsebenzini nesenza imali. Kanti mina kumele ngibe khona ngenza umsebenzi omunye la. But sizibona sesibhizi, sesidrive nala bantu, siyabe sikhulume nabo kahle besuka ekhaya ukuthi uyadrive, adani uyadrive, umuntu ka-drive. Yinto engesilayo.
So manje-ke nxa sokunjalo kugcina kuhamba njani? Kuna vuyele ekhaya kumbe sokuthela.
Ah, kunjalo belapha akulanto esingayenza. Siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sibanike lokho zeni advice ngoba na bazama ukuthi ba drive. Then si try for all means ukuthi sibancedise ukuthi basebenze ngoba ngeke sifakele bahlale phansi singasebenzi. Ngoba umthetho wegovernment uthi wona mase qalile selapha wenza usebenzini kumbe ngasebenza ngamina semholisi 40 hours. Kukhona ku contract khona lokho. So siyazama for all means simfake maybe umuntu benza amadouble lo muntu osebenzayo o-driver. Then uthole ukubana lo muntu osebenza simfake njalo ne-driver lo omunye a-driver usuka kube yinkinga futhi kuye ngoba uyabe sesiba late afamele ayenza khona ama-service calls akhe ngenxa yokuthi use-drive umuntu onga-drive. So into yangikhona kahle kahle isithwala senzima ikhona lapho driving.
I would have been a hour.
Okwamanje ngendlela esebenza ngakhona ngithanda ukuthwalisa nzima abantu bakithi. Angithandi ukuthatha abantu bakithi babuye la athi uma sesikala bathole ukuthi angilamsebenzi. Ngitholile amathenda akhona manje ukuthi umsebenzi uyavulakala. Sizazokufaka advertise, send ama-links abantu ba-apply. But okwamanje sisathatha local ngoba silakho ukuthatha local abantu abafishayo, abantu ababuya ngama-student abafuna ukusebenza, things like that. Esithethe recently nje a few people ukuthi babuye bazosebenza ngoba si-avoida ukuthi sithatha abantu ekhaya babuyela basuke bahlupheka ngoba ungakhangele umumo okhona ebantwini abaningi. Abanye basishiye abantwana, omunye wabuya nonkosikazi wakhe, omkakhe, things like that. Basike nabo bathisela ama-hours ngapho balama-rent to pay. Bahlale ezindlini kumele babhadale ama-rent alakhe ngapho e-UK, ama-rent angifuna phezulu kakhulu. Ngale khaya kumele babhadalele abantwana ama-school fees. So bazakwenelisa kanjalo khona lokho umuntu engela ama-hours lapha ukuthi abhadale i-rent. Kumele athumele imali ekhaya. So we don't just tell abantu amanga ukuthi hey, wozani. Besiyathatha what is sake of just grabbing money from people. No, we don't want that.
Umnumzana Thamsanqa Mpofu ukuhlanganiso eqhatha abonga asebekhulile kwelebhilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBradford khonale kwelebhilithane. Unkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy uthi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana abasemaphandleni ngokubafundisa amabhizimusi kanye lokubaxhumanisa le mikambo yokuthengisela impahla yabo. Unkosikazi Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku-Grade 7 kusiya kuzifundo zesigaba sika Form 6. Nangu exoxalo Taboka Ncube weStudio 7.
Si-Startup Greenhouse Academy sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama, ikakhulukazi abasemakhaya. Sibafundisa lokubonisana ukuthi ama-business bengawaqala njani, lokuthi yini abangakwenza ukuthi ama-business lawo akhule kusukela ku-register i-business lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini.
Bona abantwana abaningi abavela eMathabeleland beyibo ababaleka besiyasebenza eSouth Africa, abanye besasesikolo, abanye besasebancane. Udubo lolu ubona ngani lungancedwa yini yiproject yakho le?
Abantwana abaningi abayekela isikolo, abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa, sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku-grade 7 oform 4 lama-3rd year ase-university. Sebe sibancedisa nge-career advice. So i-career coaching yesebe sibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogramu le sikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy obekhuluma ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa. Siziqhibeke ngebezihamba phambili. Umeli weSunningdale edalele parliamente njalo elilunga leTRIPC unkosazana Maureen Kademaunga ukhulule namuhla ngemva kokuba abatshutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ngemva kokuswelakala kobufakazi. Abakhokheli bezomvikela bathi kulamasotsha lamapholisa asebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Ndafupatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.